Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 24 kukadzi 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kujima kwa nisa kufani su mchurungwa chedu chanasi. Ini ndini tanono kawande, ndiri mu Washington DC ndi chiti yezu ino yuri mchurungwa chanasi. Vanu wafane chirwere che COVID-19 muZimbabwe, vave churu chine mazana mashanu ane gumi nevatanatu 1516. Masangano anoru ya kodzero muZimbabwe, otsvaga rubatsiro rwesadak. Hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516 zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi matatu nevatatu 33 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi mana nezvina zvine zana nemakumi matatu nevashanu 44,135. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi masere nevapfumbamwe 589. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi maviri negumi 210 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwavo neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa. Manicaland ichitoverwavo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe 137 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine zana nemakumi manomwe neumwe 36,171 vapora munyika vachiita zviuru zvitatu nezvina zvine mazana mana nemakumi mana nevanomwe 34,447. Zvichakadaro mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vanonzi vari kutarisirwa kubve kuVictoria Falls nhasi pachaparurwa chirongwa chepiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yokudzivirira COVID-19 nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. VaMnangagwa vari kutarisirwavo kubayiwa nhomba yeSinopharm pamwe nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa. Asi mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanonzi nebato ravo havasi kuzenge vari pagungano iri. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutauriri wavamunzora vaLloyd Damba kuti tinzwe zvizhinji.
Vamunzura vari kutarisira here kubayiwa pari kuparwa chirongwa ichi?
Vamunzura vakatobayiwa jekiseni ravo rekutanga kwatira kuti vabayiwe kechipiri kana wanzoke kugara kana kuzopedzisira, saka vakatobayiwa, saka vari tiri kuti vabayiwe zvakare.
Vamwe vanoda kuziva kuti kuenda kuri kuita vamunzura kuVictoria Falls zvaakureva here kuti vamunzura vaakupinda muPoland?
Aiwa, ichi chirongwa hachisi chePoland, bamukuru wangu. Poland nekubayiwa nhomba zvasiyana. Ndosakana kutaura kai kuti gasa sanganise nyaya dzizvakanga zvinyika. Ii nyaya yechirwere atikurwa nacho ihondo yechirwere. Haisi hondo yepolad, haisi nyaya yepolad. Yepolad iri yega, nyaya yechirwere iri yega. Sangasa sanganise zvinhu zviri izvi.
Ko imiwo sebato zvinhu zvamuri kuitawo kunze kwekuenda iko kuri kunobayiwa nombau kana kuri kuparurwa chirongwa ichi ndezvipi zvamuri kuitawo kushambadza nekukurudzirawo nhengo dzenyu kuti dzinge dzichitorawo mishonga iyi
ndokunga makatarisa muwiki rega rega musechipiri vamonzora vanobudisa mavhidhiyo vanobudisa vachikurudzira vese munyika munomu kuti vanobayiwa nhomba iko nhasi zvakare vatoita imwe vhidhiyo nezuro chaiva kabuda paztv achitaura kuti no munhu wese endai munobayiwa nekuchirwere ichi chiri kubata munhu wese hachizi kusiya kuti uri wezano uri wemvc uri wepolad uri wemana uri wachii hachizi kusiya saka tiri kukurudzira vanhu muzvivhitivhiti mumafoni mumamesaji ndozvatiri kuita
ivo vamonzora semutungamiri wemdct vari kugutsikana here nemafambisirwo ari kuitwa chirongwa chekurwisana necovid ichochi nehurumende
chekutanga regandt vamonzora ndo opposition leader yekutanga vakatanga kutaura nenyaya yekunotora mishonga yecovid uyezve vari kufara nazvo nekuti hurumende yakareakta kune noizi yavakaita muyoyo yavakaita muparamendi saka chirongwa ichi vari kuti aa hatida kuti timboita zvevakazvipika pamberi zvematongerwo enyika asi kuti ngatimboitai pagonekwa nemunhu pagonekwa hongu tikufara nechirongwa ichi maiko achiri kuita
zvii zvamungasiyira vana vezimbabwe vakateerera pane nonguva
chatingasiyira vana vezimbabwe ndechekuti kai chirwere ichi chiri kubata munhu wese saka tiri kukurudzira kuti dai vaenda kunobayiwa ngavasaite mhabvo yekusvibisa nekuti mishonga uyu hauna kugadzirwa pazani pf headquarters hauna kugadzirwa kupolad hauna kugadzirwa nemdct asi mishonga uyu wakagadzirwa kuchina kuchina mndo zvandoo wakabvachirwere saka isusu chandiropeda kutarisa vanhu ndechekuti kana ukarimwa nemhungu poizeni yemhungu ndo inokurapa
avo vange vari mutauriri wemutungamiri wemdct valoid damba vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri kuMozambique uko riri kutarisira kutanga nhasi kuita misangano nemamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu richizoyana nawo matambudziko ari kutarisana neZimbabwe. Mutauriri wesangano iri vaMarvelous Kumalo vanoti vari kutarisirwawo kuita hurukuru nebato riri kutonga munyika iyi reFRELIMO nechinangwa chekuda kuona kuti SADC ingabatsira sei kuitira kuti muZimbabwe muitwe nhaurirano. Mutungamiri weMozambique vaFilippo Nyusi ndivo sachigaro veSADC. Misangano yeCrisis in Zimbabwe Coalition inotarisirwa kupetwa nemusi weMugovera. Bato riri kutonga reZANUPF rinoti munyika hamuna matambudziko angade kuti vekunze vapindire. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navaKumalo akatanga nekuvabvunza nezverwendo rwavo urwu.
Seboka reCrisis in Zimbabwe Coalition tiri kuMaputo nekuti takaona zvakakodzera kuti tisimbise nyaya yedu yeregional solidarity kudyidzana kweZimbabwe nenyika yeMozambique. Zvikuru sei takatarisa zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe maringe nezvematongerwo enyika. Zvakarewo chimwe chinangwa chaita kuti tiende kuMozambique kutarisawo kuti dambudziko remuZimbabwe yatingati crisis pachirungu iri kuramba ichidzika, ichidzama, ichikura, zvakare ichibata nzvimbo zhinji yatingati multifaceted muchirungu. Sakawo tinofara kuti izvi tiri kuzviita panguva iyo izwi rekukumbira kuti munyika muve nenational dialogue nenhaurirano riri kukura richienderera mberi.
Asika iyo Mozambique ine matambudziko ayowo munyika imomomo kusanganisira nyaya yehondo.
Tiri kuziva kuti munyika imomo muregion yeCabo Delgado mune dambudziko ranetsa zvisingaiti kurwisana kurimo uko kwaita kuti vanhu vanodarika 2500 macivilians vafa kubva mugore ra2017 pakatanga kusagadzikana uko. Sakawo ndezvimwewo zvatiri kufungidzirawo zvakare kuti tingataurawo kuitira kutiwo tisangoenda tichichema nezvedu zvemunyika chete zvinotitambudza, asi iwo nekuonesanawo kuti zviri kuvatambudzawo ivo senyika yeMozambique zvingabatsiridzanewo sei kuburikidza ne iyo yatinoti people to people solidarity kuti zvinge zvichigadziriswa.
Ndivanani vamuri kuda kusangana navo?
Ma civil society organizations tichasanganawo zvakare nevamiririri ve Frelimo inova ruling party kana kuti sangano riri kutonga imomo muMozambique. Tichasanganawo zvakare neve media vanoita zvekunyora vachisambadzira. Munhu wese akakosha panyaya iyi nevamwe vanese kuita kana kuti vangabatsiridza vakaita sema ana muzvina fundo nevamwe.
Chinangwa ndechei chekusangana nevana?
Tichionesanawo kuti tiwane kubuda nema solutions ari grown em region kuti tinge tichikurira mukati mematambudziko ari kusangana nenyika mbiri idzi dziri muSadak.
Asika vezanu PF vari kutivo munyika hamuna dambudziko, takamboona kuchuya kuchikwata chakabva kuSouth Africa vakati aiwa munyika hamuna dambudziko, kunyange hazvo bato rinopikisa MDC Alliance riri kuti munyika maberekera ingwe.
Tinoziva kuti maonero anosiyana uye izvozvo hazvimanikidzwi kuti tinge tichiva nemaonero akafanana, asi tinoziva kuti dambudziko iri zanu PF ndiyo yevamwe wonzeri yedambudziko iri. Saka ivo havakwanisi kunge vachibvuma kuti tine dambudziko munyika. Tikatarisa izvozvi kuti vangani vana vemuZimbabwe, zvizvarwa zvemuZimbabwe zvisiri kugara munyika medu, zvakapotera kunyika dzakafanana neSouth Africa neBotswana, ikoko kuMozambique, tingati pasi rose kusvika kunana UK, America nedzimwewo nyika dziri mhiri kwamakungwa, tochizvibvunza kuti ko vana ava vari kutizei wochinzwa ivo vachiti munyika hamuna dambudziko.
Mutauriri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMarvelous Kumalo vachitaura vari parunhare kuMaputo, Mozambique, naBlessing Zulu weStudio 7. Munyaya dzemari dzinoti Zimbabwe inofanira kupata zvakanaka zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika, sezvo zviri kubatsira zvikuru mukusimudzirwa kwehupfumi kuburikidza nekutumira mari kumusha kwazviri kuita. Mugore ra-2020 vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanonzi vakatumira mari inopfuura bhiriyoni rimwe chete nemamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica, zvichienzaniswa nemazana matanhatu nemakumi matatu nematanhatu emamiriyoni emadhora ekuAmerica, US$636 million, akatumirwa muna 2019. Vachiparura mwedzi wapera zvirongwa zvemari gore rino, gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vakati mari inobva kuzvizvarwa zveZimbabwe iri kuwanda nepamusoro pekurerutswa kwemitemo inobata kushandiswa kwemari. Mudzidzisi wezvemabhizimisi paDuffry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kutumirwa kumusha kuri kuitwa mari nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hakunei nezvematongerwo enyika. VaMasocha vanoti hurumende inofanirwa kuratidza kufara kwayo nekugara ichitaura nezvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika pamwe nekuumba mitemo inozviremekedza.
Mari iyi inoreva kuti Zimbabwe ino ufumi kwavanhu vanenge vari mhiri kwamakungwa kana kunyika dzakatenderedza inonzi iyo pachirungu iya human resource, yainofanira kubatsira pamusorosoro chaizvo nokuti vanhu vasingatanga kumusha soumbo hunoonekwa mumari dzavari kutumira kumusha dzinenge dzichikura gore negore. Saka hurumende inofanira kunge ichiita zvirongwa zvokutokwanisa kana kufambira vanhu vayo ivavo vari mhiri kwamakungwa, pamwe chete nokuvakurudzira kuita zvavanoita nokuzvipembedza zviri kuitwa muZimbabwe imomomo, nokuti mari kana dai yanga isipo Zimbabwe yaidere isina kusvika pairi ipapapa. Ndosaka hurumende navamwe vanenge vachikurudzira kuti tiri kuona kumari yakati ichiwanda, mari yakati ichiwanda, asi ruoko rwehurumende kuno kwatiri isu mhiri kwamakungwa hatiri kuboni.
Kana muchiti hurumende ichipembedza zviri kuitwa izvi, munoda kuti hurumende idini? Professor Masocha,
tinoda kuti hurumende itendeke kunongedza panoshandiswa mari yacho iyoyo, Sapamu nukuru jira wakamu waka wari mzimbabwe kana kutu wari miri kwa makungwa zekare kuti izi ndio zimwezine ikwa nizi zarwa ziri miri kwa makungwa na zarwa ziri mzimbabwe kusumu zirana saka ati woni ziru kwa izuzo kutumaria chenga haile nita mapilwe na kata natumi zirwa asi kwa hiru kumboshandi suwa pape urumende ya izi woni mwere izuzo kutizi kwa nite kuzipendeza nukuzikuru zira zekare.
Marizi zinorevei kunyadzezo upumi kwe Zimbabwe.
Zinoreva kuti Zimbabwe ino fana kupatisisa za inasu kuti ufumi huayo urabe kuchikura. Kwete wa mechete wa miri kwa makungwa tino ufumi huumwe kwa mamina rao sishewa ngazi batisisa kwa sosi batiru kupachie ina munu wesa achimona kuti ufumi anga wama diamond, gold, platinum sati unzira marizi. Ichinda papi sezo wari kutaura wukuti wari wari kushiru mza amari ya kati ndawa chufuri ya mberi wati ichinda pakati ye gold ya kawani kwa ya kati ikainda wapa ni sakati sakati saka mshido tira tita isu kuti Zimbabwe ino ufumi hurimu Zimbabwe no huli kunzeko yika kwa wari kuhula kushisu wa maribu Zimbabwe
chingati wane uru mende chii kuti marizi no bakuzi zwaru wa Zimbabwe shuri kunzeko yika zino rambazi juu ya mnika
urumende ino fanira kutumira kana ma embassy ayo ari uno kumiri kwa makungwa ya kune zimwe nyika dzese kuungari davano kana wachikwanisa panga wapa makombita pa mazuzu maayaya vachipembe dzavo vamwe vari kutumira mari ya vari kuona ine zvishandwa izvozvo asisi zvandambotaura kuti ruoko rwehurumende uno mhiri kwatiri kunoku hatiri kuvoni vanhu vari kumhiri vanenge vachida kutekenyetswa vanenge vachida kukurudzirwa kuti varambe vachiita izvozvo zvichiro zvavanoita zvichiratidzwa zvisinei nokuti ndezvezanup f kana kuti ndezvemdc kana kuti ndezvechasi zvichiratidzwa kuti izvi ndezvavanhu zvezvavozvomuzimbabwe
avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi padefry university kuohio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuohio nestudio 7. Tarisa ziri mumapepa nau anasi. Zimlife.com inoti Zimbabwe Electoral Commission yave kubvumidza kunyoreswa kwevanhu kuti vavhote asi ichiti sarudzo dzemabai elections dzinomboramba dzakamiswa pamusoro pekutyira kupararira kwechirwere checovid-19. Muchronicle hurumende inoti zvikoro zvekudzidzira kutyaira motikari pamwe chete nebazi revehicle inspection department zvinogona kutangidza basa zvichitevera kumbomiswa mabasa avo kuri kurwisana nekupararira kwechirwere checovid-19. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Muri seiko apo mushamari vestudio 7 yapo ndaumbobvunzawo kai imimi sestudio 7 muri nepenyuro yevanhu ko muri kutiwo kudii pane nyaya yeCovid-19 yevaccine yeCovid-19 muri kukurudzirawo here vanhu kuti vabaye Covid-19 vaccine yekuChina kana kuti munongotaura kuti hanzi hurumende ngaikurudzire vanhu apa imimi munenge muriwo nepenyuro yevanhu mune shido nesu isusu vana vezimbabwe ndosaka muchitipa mashoko nguva dzose ko munokurudzirawo vanhu kuti chii nekuda kwevaccine yetiri kubayiwa iyi hapana here zvamunoita imimi sezvo muri nepenyuro yevanhu uye munoshuwirawo kuti vana vezimbabwe vagarewo zvakanaka uye vachengetedzekewo kubva kuchirwere checovid-19 ko imimiwo musati makomba hurumende nemamwe manhepenyuro asi kukurudzira vanhu kuzvakanaka mukuya kwevaccine ko imimiwo munotiwo kudii hamuna here maonero amunoitawo sezvo muri kuamerica
Yewo ndino kukwazisa imese na mkoma janga kandimire ni wabati betambo zi studio 7 wose kumarenga wakupe isimba mwinde mbiri mchishamarara chokwadi ndino taura ndino daku ndino batikana zukuru ninye kwa shilonga sezeri nzimbo ya ndaka bari ruamu kakuriramu kiko zino isusu nakaitaka sigwa mashironga mwya kurima chete ndo shirima takatarisa mujimbo yekwedu tine zvikoro zvatakavaka maridzi vanopanana ikoko vachivaka ivo zvikoro isu kwedu kunongo tinongopuwa mashoko kuti vakai chikoro panzvimbo yekwenyu masabhuku obudiwo obudza vanhu rovai zvitinha kanya zvitinha zvemuuye nazvo hatina zvikoro zvakavakwa nesemendesi tisi takazvikanyira dhaka ndobva tavaka vabereki vakabudisa madhoradhora tikatenga semende iko zvino tine zvipatara zvatinazvo ikono takudza tofangwa kutama muvhuro kwedu murimo makarwirwa nemadzisekuru edu nana baba vedu vakarwira nyika iyeyo Zimbabwe ikono takudzwa tibvaimo tiindepi marinda avo muda kumaisepi ndava vamwe budhi vanga vachitaura pastudio 7 isu vamwe tiriwe MDC saizvozvo muchititaura ndiro pati yamakasanangurira kuti munoreva kuti tingamiriri tingafara zvinhu zvakadai here tibatsirewe kuchema nesu kwete kutaura mashoko ekuti shoropodza ndinotenda hangu asi kuti vatengesi varimo varimo hapana nezvose zvimavhidhiyo zvamakaona nemashoko akabuda kuzbc ndeyenhema ndinokumbira kuti purezidendi varinzwe shoko irero varipi kana vanhu vakavavhotera vachivatambudzwa sezvizvi
kuti mangwanani kune mese vanoshanda kustudio 7 inotipa mashoko inenge zvine zvinoitika muzimbabwe iye ndoda kutaura pamusoro pezvinhu zvakati vaccine kuti koiyo vaccine yekuramba ichingohondwa ichingouya tingopiwa vanhu vasingagamuchiri chirudziko ko zvinoitwa zvichisimba here handiti tinovanhu kutungamirira vanhu kunzwa futi vanhu kuti vanodei zvino kana zvaakuramba zvichingohodhwa zvichiunganidzwa munyika zvaakurevei ko vatungamiriri vadi kubatana nevanhu kana uri mutungamiriri uri mutungamiriri kuzvitungamirira here kandi kuzvitungamirira imi pachenyu vatungamiriri kandi mune muchitungamirira vanhu nyika yezimbabwe ipapapa ha nyika iyi inorwadza isu kari taiziva kuti vanhu vanobvunzwa mastriti vanoitwa sei vachitaura zvichibuda pachena but zvazvibudi zvinongonzi zvakati kungodeclare but tikudhila nevanhu achabayiwa ndiani zvichaendepi zvinhu izvozvi kana vanhu vasingadi isouth africa yakanga yahodha iya yekutanga vaccine vakazvakaitwa zvakaongororwa zvakaonekwa kanzi aiwa iyi haiite vakatora futi imwe ko kuzimbabwe sei zvichiramba zvichitorwa zvinhu zviri kuratidza kuti vanhu havasi kuzvifarira dai mwari vapindira kuvatungamiriri vari muzimbabwe dai mwari vapindira kuvatungamiriri vezampf vatanga vakoshesa mwari
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5k u band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeamerica mwedzi uno tinocherechedza makore makumi matatu nematatu ekushandiswa kwezvombo zvemuchetura kuguta revechikedish vekuiraq rehalabja kurwisa uku kwaive chimwe cheurongwa hwasaddam hussein hweal anfal uhwo hwakatamisa pamwe nekuuraya muhwandu vanhu vekumaodzanyemba kweiraq kutanga muna 1986 kusvika muna 1989 maguta nemisha yevechikedish yakaparadzwa zviuru nezviuru zvemakedzi zvakatsakatika kana kuurayiwa uye saddam akamanikidza mazana ezviuru emaked kubva pamisha yavo. Urongwa uhu hwakavhiringidzavo mamwe marudzi nemakereke madiki emunharaunda, kusanganisira verudzi rweAssyrian, Shabak, Iraq Turkmen, Yazidi neve Mandian. Pakati pakurume 1988, mauto ehurumende yeIraq akapedza mazuva maviri achirwisa guta reHalabja nezvombo zvemarocket nemuchetura weNapalm. Izvi zvakaparadza magonhi pamwe nemafafitera ezvivakwa zvakange zvichakamira uye kuburitsa muguta iri vagari vanosvika zviuru makumi mashanu vachinowanda mumwena. Muusiku hwepiri hwekurwisa uku kurume 16, kurwisa uku kwakamira. Zvipokopoko nendege dzehondo zveIraq zvakatanga kumwaya guta iri nemuchetura, kusanganisira mweya wegasi une mustard pamwe nemuchetura unoparadza tsinga yesarin, Tabun neVX. Sezvo muchetura uyu wakanga uchirema kudarika mhepo, wakadzika pasi uchipinda muvhu uchipindawo mudzimba nepamagonhi nemafafitera zvakapwanyika, kusvika paive pakaungana vanhu nekutya vakamirira kuti kurwisa uku kumire. Aka kaive kokutanga munhoroondo yemazuva ano kuti hurumende inorwisa vanhu vayo nezvombo zvemuchetura. Vanhu zvavo vanosvika zviuru zvishanu vakafa nekuda kwezvombo zvemuchetura wakadonhedzerwa paHalabja. Vamwe vanosvika zviuru gumi vakaita mapofu kana kukuvadzwa. Mumakore akatevera zviuru zvevamwe vakafa kuburikidza nekukanganisika kweutano nezvirwere zvaiparadza. Vamwe vaviri vaive nechokuita nemhosva iyi vakazopedzisira varipira zviito zvavo. Saddam Hussein, uyo akatuba kuti vanhu varwise pasi pechirongwa cheAnfal, akawanikwa aine mhosva dzekuuraya vanhu akatongerwa mutongo werufu achisungirirwa. Hama yake Ali Hassan Abdi Al Majid, uyo aizivikanwa nerekuti Chemical Ali, anove ndiye akatungamira chirongwa cheAnfal, akave ndiye akaona nezvekurwisa kweHalabja, akawanikwa aine mhosva yekuponda vanhu verudzi rweMaked emuIraq akatongerwa rufu. Apo zvakaitika kune vese vakakonzeresa chiitiko cheAl-Anfal nekuuraya zviuru zvevanhu vasina mhosva muHalabja, zvichifanirwa kushanda seyambiro kune vamwe kuti vasatevedzera tsoka dzavo dzeumhondi, zviri pachena kubva mukushandiswa kwemuchetura wegasi resarin neSyria, kuti pasi rose rinofanira kuramba rakangwarira kuzviitiko zvemhondi nekushandiswa kwezvombo zvinoparadza rudzi. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mashoko ayo anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Todi, what shall we do? What shall we do?
Baba story hii tambo kanova kuna Oliver Mtukudzi sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane gumi nevatanhatu 1516 masangano anobva kodzero muzimbabwe otsvaga rubatsiro kubva kusada hurumende yokurudzirwa kuremekedza zvizvarwa zvayo zviri kunze kwenyika tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ini ndini Tanona Kahwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.